Nyaya mabiri ayo ne zantosiro ma university akawanda wanda ndinodzidzisa ndezvekuti ma university vano injirira chaizvo yatingati go out of their way kuzama kuti ma classroom avo muve navana vechikoro vanobva kumaresa akasiyana siyana vanobva kuvanhu vakasiyana siyana vangava vatema vomuno maamerica kana kuti kune dzimwe nyika vatema kana maasian kana kuti maamerican kana kuti vokusouth america
se vachidaro chii chinobuda muchirongwa ichi
chikonzero chavanoitira izvozvo kuti vanorerekera kuvanhu vemamwe marudzi ndechekuti inzira yokudzidzisa zvizvarwa zvomaamerica zviri kufunda kuti kune dzimwe nyika zvekare kune dzimwe nyika idzodzo kana tichidzidza navanhu vavo muchikoro vanotitaurira zvinoitika kunyika idzodzo saka inzira yekudzidzisa zvakawanda kuti vanhu vomaamerica vakwanise kurespekta kukudza vamwe vanhu vokune dzimwe nyika vokuna mamwe marudzi vari muno muamerica muno muno kuti kana ukasagarisana padhuze nomumwe munhu wokune rumwe rudzi aunganyatsi kuhwisisa kuti zvii zvinoita kuti aite zvaanoita saka maclassroom atinoticha mamwe acho ndinoona kuti mayunivhesiti anobva ati varungu vawandisa sedai timbodii nyange vari qualified chaizvo vakapasa chaizvo vanobva vati aiwa vawandisa sedai tisiyire dzimwe nzvimbo kuvatema kana kuti kuna vamwe vanhu vanobva mhiri kwamakungwa kuitira kuti kana gurupu iroro classroom iyo yaakuzogara inenge yaakudzidza zvidzidzwa namagariro tsika namagariro zvokune dzimwe nyika kwese
kana chinangwa chiri ichocho sei zvaakuitwa sekuti imhosva inofanira kugadziriswa
chikonzero chinoita sekuti imhosva inofanira kugadziriswa ndezvokuti department of justice raamerica vanenge vasinganatsi kunzwisisa maitirwo anoitwa muzvikoro kuti dzidzo inopakurwa sei kuvadzidzi haingopakurwi chete kubva mubhuku aiwa inopakurwavo nokusanganisa vanhu vanobva kumarudzi akasiyana siyana vakagarisana pasi vachisheya maidea muklasi vachitaurirana vachiiswa zvekare mumagurupu okuti vaiti magurupu assignment aya saka ndinoona sekuti department of justice yanyanya kuenderera kwaisina ruzivo rwazvo kuti education inobva sei
so kuona kwenyu munofunga kuti mayunivhesiti achakwikwidza here zvafungwa nedepartment of justice izvi
vachakwikwidza chaizvo nezvose zvavainazvo namaonero angoona sekuti vachatohwina nokuti katarisa panyaya yeiye yeyeo university totoona kuti vatoti izvi zvedepartment of justice izvizvi ndezvenhema izvi hatizvitereri vanotinyepera nokuti vanoziva pavakatsika vanoziva zvikonzero zvavanoita izvozvo zvavachazienda nazvo mukoti vagohwina nokuti haisiyo yunivhesiti yoga yayo yunivhesiti inozviita mayunivhesiti akawanda mamwe andinopedzisa izvozvi zvakaita saana tepto yunivhesiti chero classroom yaunoinda munoenditovana vamwe vanhu vanga vanobva iri kwamakungwa kana kuti vanobva kuna mamwe mastate okuamerica hapana classroom inenge isina vatoti maminority vaivaya vanobva kumarudzana vanhu vashoma zvinotoreva kuti kuvavo kwavo muchikoro imomo kune kwatodzivirirawo nzvimbo dzavamwe vanobva kumarudzi akawanda akaita savarungu namaasian vozoti isu tadii tasarudzwa asi ndiyo nzira inoitwa mumayunivhesiti iyoyo yokuratidza kuti kudzidziswa hakungobvi kubhuku chete kunobvawo pakugarisana kwetinge takaita muchikoro.